sangano redu rakaumbwa mugore ra2021 tine donzvo rekurwisa uori. Takanangana nekuti uori hunokanganisa sei mararamiro emadzimai nevanasikana. Takaona izvo kuti kunyange zvazvo uori huchikanganisira munhu wose, madzimai nevanasikana ndoo vanonyanya kuafektwa neuori nokuda kwemabasa avanoita nekutsvaga maservices kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvinozoita kuti vasangana neuori munzvimbo idzodzo dzavanenge vachitsvaga maservices. Somuenzaniso, madzimai ndo vanonyanyoenda nevana kumakliniki vachinorapisa vana, ndivo zvakare vanonotsvaga nzvimbo dzevana muzvikoro, ndivo vanonotsvaga mvura kana mamwe maservices ekukanzuru, kunotsvaga mabirth certificates evana zvakare madzimai ndo vanonyanya kuenda ikoko, uyezve madzimai vanonyanya kuenda muzvipatara vachinotsvaga tinoti masexual reproductive health rights, pavanonotsvaga mafamily planning, pavanoenda vakazvitakura nekutsvaga zvimwe zvakasiyana siyana. Saka vane mukana wakawandisa kuti vasangane neuori.
Zvamuri kuona mubazi rezveutano zvamunoda kuti zvigadziriswe ndezvipi?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinorwisa uori zvisinei nekuti waitikira kuprivate sector kana kuti kupublic sector. Tinongoti uori hauna kunaka, hunokanganisa upfumi hwenyika uye hunokanganisa mararamiro evanhu. Pari zvino tine kampeni yatiri kuita yekurwisa uori mubazi rezveutano. Takatanga kampeni iyi mushure mekunge taona kuti pane nyaya dzirikuramba dzichibuda, nyaya dziri kuitika muzvipatara nomakliniki. Madzimai akazvitakura pavanenge vachida unotsvaga maservices, pavanenge vachienda kuscale, pavanononyoresa nepavanonosununguka. Pane nyaya dzekubhadhariswa mari dzeuori dziri kuitika mumakliniki imomo. Takaona izvo kuti madzimai vari kutya kutaura nyaya idzi. Vanongodzitaura vari kumaraini but havasi kuripota zviri formal. Saka inyaya dzatiri kuona kuti dziri kuramba dzichingoenderera, hadzisi kugadziriswa. Saka ishuviro yedu yekuti hurumende igadzirise nyaya idzodzi dziri kungotaurwa dzeuori huri kuitika mukati mebazi rezveutano, nekuti madzimai ari kuzopedzisira vakuzotingati macomplications. Vamwe vakuzozvizvarisa vega, vamwe vakuzvarira munzira vachienda kune mamwe mahospitals kwavanonga varefeiwa kunonga kuri kure nepavanonga vachifanira kusunungukira. Saka ndo maissues amwe atiri kuda kuti agadziriswe iwaya.
Mava nenguva yakadini muchiongorora nyaya iyi?
Kubva muna September gore rino tanga tichiita tsvagurudzo munzvimbo dzakasiyana siyana dzataifamba tichida kunzwisisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga maservices esexual reproductive health rights, kusanganisira mafamily planning, pavanononyoresa kuchipatara vachinyoresa mimba dzavo nepavanozonosununguka. Ndopaibuda maisho dzakasiyana siyana tichienza vachitaura izvozvo kuti vari kubhadhariswa mari dzeuori dzekuti vakwanise kuzobatwa zvakanaka uye kuti vatenge mamwe mamethods efamily planning avaifanira kunga vachiwana pachena. Ndidzo dzimwe nyaya dzanga dzichibuda kubva kune madzimai nevanasikana.
Makambotaura nehurumende here pamusoro pezvamakawana uye hurumende yakati?
Ishuviro yedu seZimbabwe Women Against Corruption Trust kuti hurumende ichateererawo zvichemo zvedu, zvinova zvichemo zviri kubva muvanhu vari kuti ivo mabatirwo ari kuita madzimai akazvitakura muzvipatara asiyana neaiitiwa kare. Iko zvino mari ndiyo yava kunyanya kutungamidzwa mberi, vasina mari havachabatwi zvakanaka. Saka ishuviro yedu kuti hurumende igogadzirisa nyaya idzi kuti kana paine vanonge vabatwa vaine mhosva vagosungwa, zvinozopawo trust kune vanhu kuti vagokwanisawo kutenda kuti hurumende yatigadzirisira nyaya yadai kunetsa munzvimbo dzakasiyana siyana.
Pane dzimwe nzira dzamuchashandisa here kuti zvichemo zvenyu zvigadziriswe?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinokoshesa iyo inonzi evidence based advocacy. Tinotanga taita tsvagirudzo yedu kuti zvatawana izvozvo tozopawo vamwe tichipawo vehurumende kuti vagoverengawo gwaro redu kuti vagokwanisa kuwanawo zvavanowana imomo kunyanyisa zvichemo zvakabuda muvanhu nemarecommendations edu atakabudawo nawo vagokwanisa kuverengawo kuda pane zvavanozokwanisa kutorawo mugwaro redu iroro kuti zvichemo zvevanhu zvigogadziriswa kunyanyisa matambudziko arikusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga rubetsero kumaclinic nekuzvipatara panyaya dzekubhadhariswa uori inyaya yatekeshera zvekuti vanhu vari kushuvira kuti deno hurumende yapindira nekukasira nyaya idzodzo dzigogadziriswa kuti maservices angowanikwa zvakanaka pasina kumbunyikidzwa pasina kubhadhariswa mari dzechioko muhomwe zvinova izvo zviri kukanganisa utano hwevanhu. Takaona zvakakosha kuti madzimai ave neruzivo panyaya dzeuori kuti huri kukanganisa sei mararamiro avo nekuti zvakare vanokwanisawo kuita sei kana vasangana neuori. Tinovapa ruzivo atinoti community education programs atinovadzidzisa kuti vave neruzivo rwekunoripota kana vasangana neuori nekutiwo ivowo sevagare vasava vanokuchidzira uori yatingati kuoffer mabribes kune maservice providers kavanonga vachitsvaga maservices. Saka ndiyo dzidziso yatinonga tichipa munzvimbo dzakasiyana siyana dzatinonga tichienda.